Ndini ni Marvelous Mtlanganya huye ndichuti hei no misoye na udzeduza nasi muhuro jita 3 2018. Vana chiremba vokanda mapadza pasi munyika yese vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambira uye mamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Sangano revashandi vehurumende reApex Council roita musangano nekutsvaga nzira dzekumanikidza hurumende kuti igadzire zvichemo zvavo. Muparamende moita kusawirirana kunotyisa mushure nekunge imwe shoroma vaNick van Hoogstraten varambidzwa kupa humbowo nenyaya yekuhwange Colliery. Mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Herbert Walker Bush uri kutarisirwa kuuya kuWashington nhasi apo nyika yakabatana mukuvachema. VaBush vakatungamira hondo yekutanga neIraq. Zimbabwe yochema muzvinafundo Phineas Makurane, mukuru wekutanga kana kuti Vice Chancellor wechikoro cheumhizha chekubulawayo cheNust, avo vari kutarisira kuradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuGwanda. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevakaremara. Nyaya yekuburiswa kwegwaro rekupfurwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Zimsec inozivisa kuti vakanyora bvunzo dzegrade 7 vanogona kunotora zvavakabuda nazvo kutanga mangwana. Muchirongwa cheLivestock na 8pm nhasi tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva rekurwisa HIV paine mashoko ekuti uwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi hwave kuwanda mune dzimwe nzvimbo, vamwe vachitya kunovhenekwa ropa. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 15460 ne 13860 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne 9875 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.